manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera kurume 3/2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Chinoi yomirira kunzwa kuna vaNelson Chamisa avo vachange vari mutauriri mukuru weMDC Alliance Rally Mangwana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvobatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira vari kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvinounza mari mumhuri. America inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru nemakambani anodyidzana nehurumende yavamunangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuchinoi nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vanoti vari kutarisira kunzwa kumutungamiri mutsva weMDCT vaNelson Chamisa mangwana kuti urongwa hwavo huchange hwakamira sei musarudzo dzegore rino sezvo vechidiki vari kutarisira zvakawanda kuna vaChamisa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
VaChamisa vachange vari mutauri mukuru vachitaura pamisangano yeMDC Alliance kekutanga kubva pavakagadzwa semutungamiri webato zvizere. Mumwe wevechidiki vaGeshe Mudzoto vati vange vasingaende kumisangano yezvematongerwo enyika asi rwendo rwuno vachaenda kunonzwa kuti vaChamisa vachataura zvinobata vechidiki here.
Ndinoda kunonzwa kuti achanotaura zvechii zvemabasa here kana zvisi zvemabasa here kana tichingoona kuti zvikamira sei tozodeida kuona unonotswa chese chese achanotaura zvinhu zvine pundudzo here kana kuti zvisina pundudzo
nekuti ndouno tada unonotswa chamisa kuti anonotaura nezvinyi anenge achitaura here nezvekuvaka kwenyika here kana kuti kusiri kuvaka kwenyika.
VaDzoto vati vachanzwa vatungamiri vose vozosarudza kuti vangavhotere ani.
DzoDzoto iso iro uchipfana kana kutobvisawo mudharo womukuru aripo pachigare kozvino.
Mumwe wechidiki anogara muchikono hono vaDarius Modzi vati vanotarisira kuti vaChamisa vataure zvakadzama kuti vachaita sei nenyaya yehupfumi izvo zvinoita kuti vawane mabasa.
Chidiki tinoda kunyanyonzwa panyaya dzemabasa kuti kumberi uku takagadzirwa zvipi navaChamisa. Since vari vechidiki tinotarisira kuti vane muono wakafanana newedisi sechidiki because makore atararama tisina kuenda basa awandisa. Kuchikoro takabva tikachengeta macertificates emudzimba.
Mutevedzeri wemirongi yemisangano muMDCT vaAmos Chibaya vanoti vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachapinda musangano wemangwana nekuda kwavaChamisa avo vavati vari kugamuchirwa zvikuru nevechidiki pamwe nevakuru.
Idzowetso mudunhu rechinoi vanhu vese vari kufara kuridza mukururu kufarira mwana wavo mwana wechidoko Nelson Chamisa kuti anga achizoita the real new dispensation yekuti anga achitungamirira urongwa.
VaChamisa avachange vachimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vanotarisirwa kutatsurana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Z Zvizvarwa zviviri zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvabatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvirongwa zvinounza mari mumhuri. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Sangano reDiaspora Care Forum, DCAFO, raparurwa zviri pamutemo muJohannesburg kuSouth Africa nemunyarikani waro vaAustin Moyo pamwe nemukuru waro mutsva vaSox Chikovero. Vachitaura pakuparurwa kwesangano iri, vaMoyo vati chinangwa chikuru chesangano ravo ndechekukurudzira vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuita mabasa anovapa mari kuitira kuti vasazoshupike nematambudziko akaita serufu nemamwe.
Tinoona kuti vazhinji vacho vamwe vasina madocuments, vamwe havana nzira yekuti kana vafa vari muSouth Africa miviri yavo inotora about maybe 3 weeks or so vasina kuendeswa kumusha. So Diaspora Care Forum taitanga because tinoda kuti tibetsere vanhu vekuZimbabwe kuti vave nedignity kana vari muSouth Africa. Kana munhu ashayikwa ari muSouth Africa pave ne way kuti vaendeswe kumusha.
VaMoyo vatiwo masangano achange achishanda neDicafo achabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukutanga mushandira pamwe mabhizinesi pamwe nekuchengetedza mari zvine hungwaru senzira yekusimudzira upfumi hwenyika kana vachinge vazodzokera kumusha. VaChikohwero vatiwo DICAFO ichashanda nevanhu vari muSouth Africa, Botswana, Swaziland, Namibia neMozambique.
Good example yatoda kutarisa ndeyekuti tikaona zviri kuitika kuRwanda. Rwanda iri kusustainwa nediaspora. Diaspora ndo iri kusustaina investment yemuZimbabwe. Saka Diaspora Care Forum iri kuuya neyatinoti 2-in-1. Two in one, there is a funeral policy, there is a cashback. Cashback ndiyo commission iri kuitwa set aside yekuti kana vanhu vachinge vawanda paplatform vavepo ipapo vanogona kutorerwa mari iyoyo vopuwa vachifandiwa mabusinesses avo vaenda kumusha, kwete kuti kana vadzokera kumusha vanhu vosvika vachikumbira mari kana kuti maburdens vasvika kumusha wabva kudiaspora.
Masangano emuSouth Africa achange achishanda neDicafo anosanganisira Godrisk, Prosperity Funeral Advisors ne Retail Funerals. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuwedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yemuZimbabwe. VaTrump vanoti vakatora danho iri nezuro sezvo pasina zvachinja muZimbabwe munyaya dzekodzero neutongi hwejekerere kubva pakatanga zvirango izvi muna 2003. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yedanho ratorwa navaTrump. Asi nengo yeZANU-PF vaBelieve Gaule vaudza Marvelous Mhlanganya uye kuti havawirirani nedanho rakatorwa navaTrump.
Danho rakatorwa nemutungamiri weAmerica danho risina kunaka. Danho risina kunakira nyika yeZimbabwe. Danho rakavanakira ivo zvavo neshamba dzavo. Vatisusu harina kunaka for vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakatarisira kuti zvaitwa nomutungamiri mutsva zvakanakira munhu wese. Tichienda mberi uku hatidi kumudzwa nyaya dzemafanishini. Nyaya dzemafanishini dziri kubva kupi? Izvizvi tichiona zvinhu zvichifamba zvakanaka nyore nyore.
Munoona hurumende ichizokwanisa here kugadzirisa zvinhu zvakadai seutongo uyo jekerere kuitira kuti zvirango izvi zviwanikwe zvichizobviswa neAmerica munguva inotevera?
Ndiri kuona zvichibviswa zvirango izvi tapfuura maerections apa, zvinhu zvinenge zvafamba nyore. Sekuona kwangu vana Trump ava, inini ndine problem nedambudziko navana Trump. Tandinofunga kuti pamwe taita munyama kuti tasvika pandima yakadai tachida munhu ane pfungwa dzakaita saObama anofunga zvakanakanaka. ZvaTrump zviya zviya inini ndongozviona kuti aiwa, senyika hatidi masanishini. Taneta nezvinhu zvokunzwa nenyaya dzamasanishini. Toda kuti nyika yedu inake, toda kuti tigadzirise nyika yedu, tishande pamwe chete. Hatidi vamwe vanoenda kunokumbira masanishini kubek door. Izvizvi masanishini tapedzerana nawo. Zvatinakira ndezvekubva kwamugari Mnangagwa agadzirisa nyika. Nyika yatotanga kuonekwa kuti yaikuinda kupi. Nyika dzekumadokero ngavadzise masanishini zvinotikanganisira zvinhu zvakawanda. Ma investors haasi kuuya nenyaya iyoyo. Nozvizingira investors. My investors are not the environment is not a sanction.
Avo vange vari nhengo ye ZANPF va believe Gaule vachitaura naMavelasi Mhlanganya uye vari kuCholocho. Asi sachigaro weMDC team America vaDan Moyo vanotiwo danho ravaTrump rinoratidza kuti America inoziva kuti hapana chati chachinja muZimbabwe.
Zvoreva kuti hapana chachinja pamaonero avo, and nesu tinobvumirana nazvo kuti hapana chachinja kuZimbabwe because zvese zvakaitika kuti zvakaitisa kuti masanction aisiwe pekutanga hazvisati zvambochinja. Chakachinja chete musoro weZANUPF pavakabvisa one musoro vakaisa mumusoro, asi zvese zviri underlying mapolicies avo. Totarisa posa for instance, totarisa aipa, totarisa mamedia reform that isusu sevanhu vemdc have been calling for nguva yakareba. Zvese izvi zvakadaro hazvisati zvamboitiwa kuZimbabwe, saka hatisi kuona chinjo rakaitiwa rungaite kuti masanction abvisiwe.
Tichitarisa kuti nyika yakatarisana nesarudzo, munoona zvichabuda musarudzo iyi zvichizoita here kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvizobviswa mune ramangwana?
America iri clear zvinhu zvofanira kuitiwa kuti even maelection acho aoneke semaelection ari free and free. Chekutanga, media inofanira kuvhurika for everyone. ZBC inofanira kuti ikave marali emapato ese ari kukontesta, not just ZANUPF. Secondly, mareforma anofanira kuitiwa akataurwa iwayo yekuti vanhu havafaniri kushungurudzwa kumaelections, vanofanira kuti vavhote vari free and fair. Saka zviri pava vari vanhu vezanupf kuti vameke sure kuti zvinhu zvakadaro zviri in place.
Sachigaro weMDC team America vaDan Moyo vachitaura naMavelasi Mhlanganya uye vari muVirginia kuno kuAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Hurumende yava Emerson Munangagwa yasvitsa nhasi mazuva zana iri muhofisi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa pfungwa dzevanhu pamashandiro ehurumende iyi.
Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vanoti chinhu chikuru chavanoona chaitika muhurumende yavamunangagwa kugadzirika kweukama pakati pemapurisa neveruzhinji. Asi vanoti pane zvakawanda zvinosanganisira kuvandudza mitemo inobatsira kuve neutongi hwejekerere pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika, vamunangagwa vari kungotaura chete pasina zvinobatika zviri kuitwa.
Vamunangagwa vagona zvikuru sei kutsaura kuti Zimbabwe yatarisira kushanda navamwe, yava ready kugamuchira kuti ite business nedzimwe nyika. Asika dambudziko ndero kuti haisi nyaya yekutaura, inyaya yekuti chimiro chedu senyika, chimiro chedu even takatariswa secabineti yedu, chimiro chedu sevanhu vanofanira kunge vachitengeseka. Vanhu vari mberi vanotengeseka here kuti investor agone kuti aiwa regaendende kuZimbabwe?
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvisinei nekuvimbisa kwavo shanduko kunyanya mune zvematongerwo enyika, vamunangagwa vana zvakawanda zvavaita pakuvandudza mitemo yakasiyana-siyana zvikuru ine chekuita nesarudzo.
Vamunangagwa vakaita vimbiso kuti vachashandura politics yemunomo, dzisave dzokutukirirana, dzisave dzokutyisidzirana, dzisave poisonous. asi tiri kushamisika kuti ndivo ivo mbune vari kunyanyobatikana nenyaya yehate speech, kutukirira maopposition parties, kutukirira maG40 vari kushandisa hate speech kunyanya kumapolitical opponents avo. Ndiyo tsika yaingoitwa navamugabe naivo vevanenge vasiri kuda kushanduka kubva patsika iyoyi.
Mukuru wezangano replatform for youth in development vaClaris Maduku vanotsigira maonero ekuti kunyange hazvo vamunangagwa vakavimbisa uye vari kuramba vachitaura kuti vanoda sarudzo dzakachena, hapana zvinobatika zvavari kuita kuti izvi zvive zvichaitika. Vanotiwo nekuda kwekuti vamunangagwa vakapinda pautungamiri vachibatsirwa nemauto, vanoona sekuti munyaya dzezvematongerwo enyika hurumende yavo ichiri kuita utongi hwechisimba sezvaingoitika muhurumende yaive yava Robert Mugabe.
Hurumende yamunangagwa ihurumende yakauya nekuda kwetatingati sekuti vari kutonga nemasoja. Saka tinongona ndekutungamiri wavo huchiri kungoratidza zvekuti huchiri utungamiriri hunoda kushandisa chisimba, sekuti mastudents kunasti vanga vachiita mademonstrations vakasprewa mvura pano nepapo, vese vanenge vaida kuedza kupikisa hurumende sekuti tinoona kuti Bulawayo pane vakaenda vemutwakazi vakabatwa vakarohwa pavanga vachida kuti vataura nenyaya dzegokura hundi. Saka ndinongoti pama 100 days avamunangagwa zviripo zvakawanda zvasati varatidza kuti vari kubudirira mune zvavakataura.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega, Thelma Chikwana, anoti kusvika pari zvino munyaya dzezveupfumi veruzhinji havanganyanyogunun'una pamashandiro avamunangagwa sezvo ari kuedza kugadzirisa ukama nenyika dzekumadokero idzo dzange dzave makara asionani neZimbabwe.
Tingati pachiri padhuze kuti tingataure nyaya yekuti ikonomi yanga yatovandudzwa ende uye hatingaexpecte kuti pangatoita madhiri mahombe hombe angaitike pa3 months ipapapa. Plus toda kutarisa futi nyaya yekuti vamunangagwa pavakatora chigaro sapresident nyika yedu yanga iri pachirungu paraya state. Saka izvinozvi we cannot run away from the fact yekuti vanhu vakuita kanenge kainterest, maforeign investors vaneka interest kekuda kuuya kuzoisa mari yavo mukati meino nyika ino.
Chikwana anoti panyaya yehuori uhwo vakapika kuti vacharwisa zvachose vamunangagwa vari kukundikana nekuda kwekuti bato ravo reZANU-PF rine nhoroondo yekusave nehanya nekugadzirisa dambudziko iri. Nhau rehurumende reHerald rinotiwo vamunangagwa nehurumende yavo vakwanisa kuita basa rinoyemurika mukati memazuva zana vapinda muhofisi. Asi veruzhinji vacharamba vakaisa maziso avo pana vamunangagwa nehurumende yavo vachida kuona kuti vachakwanisa here kunyatsounza shanduko ichava papundutso mukati memwedzi inotevera sarudzo dzisati dzaitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rwendo rwekushanyira Africa rwegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson mukana wekuti America izviise pakanaka mukubatsira kwayo nyika dzemuAfrica uye kuburitsa pachena kukosha kwakaita ukama hwayo nenyika dzemuAfrica. Mumwe mukuru mukuru mubazi ravaTillerson anoti rwendo urwu rwakanangana nenyaya dzeupfumi uye kutengeserana paine chinangwa chekuvaka utongo hwejekerere, kugadzikana uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vemuAfrica. Murwendo rwavo rwekutanga kuAfrica kubva musi wakurume 6 kusvika kurume 13, vaTillerson vachasangana nevakuru vakuru venyika dzinoti Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria. Yasvika nguva yekuti tichinzwa chirongwa cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Mhlanganya huye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tatiregai timboendawo kumaruva timbotarisawo upenyu huri kuraramwa nemadzimai ekumaruva. Taita isu rombo rakanaka takwanisa kuwana mumwe mudzimai anogara iye kugokwe.
Ndinonzi
kwakadii ikoko kugokwe kwamuri imi semadzimai zvii zvamuri kubata iko kutanga kwegore kudai?
kuzoko kuno kwakaoma tingori gere isu MP wedu havana zvavari kumbotiitira kana zvinoonekwa zvine kumeso lasi ye muna December vakauya vachititambisa mabhora vachiti vanozowanawo zvekusiisa but hapana chatakawana taangopiwa zvigubu zvepipo kachigubu kadiii saka hapana kana chatiumbobatsirirwa nacho
mabasa api amuri kubata kuti muraramisowo mhuri
kungorimawo ikoku asi hazvina zvazvobetsera nekuti zviri kutsva mbeu dzacho takapiwa zvedu apo nepapo pamwe vainyimwawo nemasabhuku asi hazvitibetseri nekuti zvakatsva
imi mune vana vangani uyezve muri kuvararamisa sei vari kukwanisa here kuenda kuchikoro nezvimwewo
ndine vana vaviri asi zvekuti vaende kuchikoro zvacho ndo zviri kunetsa vari kuendawo zvavo asi havasi vanovabhadharira school fees inini ndakafirwa nemurume saka handina chekuti ndivabetsere nacho kungoendesawo kuchikoro musavanenge vadzingwawo ndizvozvo vodzoka vogara pamba tozvazaza zvoe saka hakutongokanga waya hatina kana chatiumbobatsirikaa
dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maivati chii pamusaka pemararamiro amuri kuita imi semadzimai
taingokumbirawo kuti dai vatiitirawo zvimwe zvimapurojekto zvishomawo zvekuti dai tawanawo kubatsirikawo nemhuri dzedu nekuti vazhinji vedu vemazera edu ndo vari kunyanya kufibha nevarume saka inyaya yekungotambura hapana kana chati kumbobatsirika nacho kambe vatipawo cherowo zvihuku kana chii zvekutiwo tingowanawo kubatsirika zvekuti ite papurojekti
makanyoresa here kuti muzokwanisa kuvhota iro gore rino
inini ndakanyoresa
asi mamwe madzimai emunharaunda menyu imomo vakaenda here kunonyoresa
vashoma vakanonyoresa vamwe vanoita zvezvichechiwo dzinorambawo kuvhotesa dzakaisati tasana washawa vamwewo vanenge vachitiwo hazvina zvazvobetsera nekuti hapana chenji inoitika
asi imi mune tariro here kuti pane zvichasanduka semudzimai wechidiki zvii zvamakatarisirawo pachaitwa sarudzo dzegore rino
indakatarisira kuti vachamisa vachahwina ende ndine hofu chaiyo yekuti vachahwina ende nyikaichanaka kana vahwina
tombotarisawo zvedu zvimwewo zvamungade kuona imi semadzimai zvichigadziriswa zvii
zvinhu zvakaita sekuti nherera dziiwanawo kuendeswawo kuchikoro dzichibhadharikwavo nehurumende nekugadzirwa kwemarodzi nekuti kufamba kuri kunetsa sekwedu kunoku taisva gonge tine tara pagokwemanotirodzi bati hapana tara yacho tanzwa nemadhaka hakufambiki kuti uinde kutauni kwacho kunotonetsa nezvimwewo zvakaitawo sekuti vanhu vawaniswe mabasa hakuna kana tinongori gere izvozvi mukauya kunoku vakomana vechidiki ava vanongoita basa rekusuta mbanje nefozlanedora hapana mamwe maaktivities avari kuibatsirisa nawo nehurumende sesu kurugokwe kunoku takasara zvisingaiti
tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous tosangana newe zvakare svondo rinouya nemugovera regai tibva tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemashoko akabva kuna sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba ekutenda mapato ezvematongerwo enyika masangano akazvimirira pamwe nehurumende nekubudirira kwavanoti kwakaita chirongwa chekunyoresa kuvhota chebiometric voter registration BVR muhurukuro yedu tine mukuru werimwe remasangano akashanda zvikuru mukukurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota Zimrights vaOK Machisa. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMachisa. VaMachisa, sangano renyu reZimrights tinoona rakanga richiita zvakakosha munguva yekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Imi sesangano munonzwawo sei muchiitendwa kudai nezeka?
Ayo mashoko atinotambira nemufaro mukuru tichiitendawo iye mukuru weZimbabwe Electoral Commission naichigumba. Tichiti kana muchinzwa muchipembedzwa saizvozvo nebato rakaita sairo kana nemusangano wakaita saiwo, zvinotipa isusu manyukunyuku, uyewo zvinoita kuti kana patinenge takuti tiri kushanda semhuri imwe chete yakananga kukurudzira kodzero dzevanhu, kurudzira kuti vanhu vemuZimbabwe vawanikwe vachishanda kana kuti vachiita zvinoita kuti vasarudze vatungamiriri vavo zvakasungunuka, zvinotipa manyukunyuku, zvinoitawo kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti aiwa kuda pane pfundutso pamberi apo. Saka inini ndakamirira musangano weZimbabwe Human Rights Association, ndinoda kupa kutenda zvikuru nekuonekwa kwatakaita neZimbabwe Electoral Commission kuti pane kamwe kanhano katakaita kuti tivandudze basa ravanoita, nokuti isu senge chibetsera kuti basa ravo rienderere mberi.
Tichitarisa chirongwa chese cheyekunyoresa kuvhota ichi, taimbonzwawo muine zvinyunyuto pano nepapo. Zvimwe zvezvinhu here zvokuti makasvitsawo kuzeki kuti inge ichizotarisa mune ramangwana?
Hongu ndoda kutsimidzira zvatinogara tichingotaura tichiti zvinhu zvatinoona zvinenge zvakashata hatiregi kutaura ba, ingave hurumende yakanganisa, angave hatingati pachirungu maindependent commission anenge akanganisa, tinonyatsotaura towirirana kuti zvinofanira kuitwa sei. Chekutanga chandingada kuzivisa muri yeZimbabwe ndechekuti pane kushungurudzwa kwaiitiwa vanhu vedu pavanenge vachiita door to door, yatingati pavanofamba vachikurudzira vanhu kubuda kuenda kunorejista kuvhota. Takambonyora tsamba yekuti aiwa pane mamwe mapato ari kushungurudza vanhu kuzeki, tikazonyora ine tsamba yekutaura kuti pane nzvimbo dzanga dzisingasvikiki zvikuru nevanorarama neurema hwakasiyana siyana. Zvinoreva kuti hamusi kuda kuti vamwe vanhu vaende kunorejista. Takanyora tsamba kuzeki, tikazonyorazve tsamba yekuti onai pane masabhuku madzishe vari kushungurudza vanhu vakarekera kune rimwe bato. Tikanyora tsamba, tikazonyora tsamba yekuti tarisai kune vari kutora maslips aya yekuti kana munhu aenda kunorejista kuvhota pane vanhu vanotora vanokuti tipe tarise serial number ipo tonyora pasi nezita rako. Zvese izvozvo zvinhu zvataitarisa tichibuditsa pachena kuti izvo hazvibvumirwi nemutemo. Kutaura kuno kune ari kujere izvezvi nenyaya yekutorera vanhu zvimaslipi zviya zviya kumasvingo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa kuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, maita mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZimrights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chako chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Oti property oskidi takabata icho andidi nacho koda tikagara tichichema misezi chapera tava kuda kumbofara wogani nekuti nhamboye mungu hatirambiri jema aunde aunde tava kuda kumbofara wogani aunde aunde hatingopedze hau pamurezo tichichema aunde aunde tava kuda kumbofara wogani aunde aunde hatingopedze hau pamurezo tichichema aunde tava kuda kumboimba zvine meseji ko ndiyeso tiri kutaurwa mumakombi zvile nora kubata fiyo kumabhuku kutafara uye kuwezi kumandara nekumbare kuwadzana zvembihu kumupfombi kuchitungisa nekudziva rasekwa ona kufara kwacho kwatinoita kana kuchema.
Nako kamhanzi kakila ti regai timbofara, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, asi regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chinoi yomirira kunzwa kuna vaNelson Chamisa vachange vari mutauri mukuru weMDC rally ichaitwa munzvimbo iyi mangwana.
zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvabatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira vari kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvirongwa zvinounza mari mumhuri. America yawedzera negore rimwe chete zvirango zvakatemerwa vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yavamunangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati sendaba ku VOA.